Mumwe murimi wefodya arikushaya miti yekutimbikira kubva kuForest Commission ndiva Thomas Nokwara avo vanorima vari kuHurungwe. Vanokwara avo vanoti vanobatirwa mari yemitero yemari yekutenga miti yekuzotimbikira iyo inobhadhariswa varimi vefodya pagore rega rega pavanotengesa fodya vanoti havasi kuona zviri kushandiswa mari iyi.
Ndakazvinzwa kumagumu kuje ndiko kwatakajara jara kuno kwaasatambudzika tikangopirwa nesari yatena totojara because dai vaiziziva zvamaiona kana chisero pamaifamba maitoona kapochenikemagamu mumafamii.
Vanhokwara vanoti miti iyi vanoida sezvo ichivayamurawo kuita mamwe mabasa akafanana nekuvaka matanga emombe kana kupfiririsa dzimba.
Masidzi achona tajaro wedu bhoza anobatsira kachiro pakuvaka imba chaipo unogona kumisodenga kana danga remombe unogona kuvaka.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumhangura vaThomas Chaita.
Ini handitozivi kutoti pane kwaari magamu iwayo. Semurimi wefodya makore angadarika 12 ndichirima fodya. Handisati ndamboziva kuti patori nemwe department itori nemagamu trees ainofanira kunge ichitipa pachena. Because hapana vakamboya kwetiri Forest Commission haisati tamboiona kwedu kuno.
Mukuru wekambani inoona nezvekutengeswa kwefodya munyika yeTobacco Industry and Marketing Board kana kuti TIMB vaMinwell Gudu vanoti mari dzemitero yevarimi vefodya dzinoshandiswa nebazi reForestry Commission.
Aforestation levy yese inobatirwa vari inoadministwa neForestry Commission. Saka veForestry Commission ndivo vanokwanisa kutaura ivo kuti maprograms avakamira sei, uptake yakamira sei, zviri kufamba sei, nokudii nekudii. Isusu tinongoziva kuti mari inotorwa kumari ndiyoendeswa kuForestry Commission. Forestry Commission ndiyo inoita zvirongwa zvayo zvekudyara miti.
Mukuru weForestry Commission mudunhu reMashonaland West amai Esther Magumeni vanoti dunhu ravo rakawana miti inosvika mazana mashanu ezviuru kana kuti 500,000 pamiriyoni yarinofanirwa kunge richiwana iyo yakasimwa nevarimi vefodya gore rino pasi pechirongwa cheTobacco Wood Energy Program icho chinowana mari kubva pamitero yevarimi asi vanoti pane vamwe vanobatsirawo vakazvimiririra.
Vamwewo vanenge vaine manesaris avo vanoraisa maseedlings on behalf of Forestry Commission then vosupplya mafarmers directly mavari sekuHurungwe kune vamwe kunongo kune vamwe savanenge vachingoti vakatoproducer then pongotwa marecords ekuti vasupplya maseedlings mangani vanenge vachibhadharwa neForestry Commission mari yachochibva kufund yeTobacco Wood Energy Project iyo.
Amai Mugumeni vanoti miti haikwane sezvo vachitarisira miti inosvika mamiriyoni maviri. Vanoti dzimwe nguva havapihwe mari yechirongwa ichi vachiti dzimwe nguva painouya inononoka.
Obviously it's not enough dzemaresources acho anombononoka kuuya dzimwe nguva anouya dzimwe nguva asingafu. Saka ndozvinoita kuti tizotadza kudini kumita matagesi yayo.
Patabvunza kuti mari yemitero inobatirwa varimi vefodya yakawanda zvakadii pagore uye inoshandiswa sei sezvo varimi vari kushaya miti yacho, mukuru weZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTA vaRodney Ambrose vanoti pagore murimi wega wega anobatirwa zviga makumi manomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 0.75% zvemari yaanenge awana kubva mukutengeswa kwefodya yake yose. Vanoti mari iyi yose yakaunganidzwa inosvika kumadhora ekuamerica mamiriyoni mana nechidimu kana kuti US$4.5 million. VaAmbrose vanoti vanoendesa mari iyi kuhomwe yenyika iyo inozoendesa kuForestry Commission kwaisiri kuzobva sezvakabvumiranwa.
Okay.
That money is then paid over to Treasury and then Treasury then hands the money over to Forestry Commission. In US dollar terms it's about 4.5 million.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai wepijiti vanochave kunetsa panyaya iyi ndechekuti ivo sevamiriri vevarimi vachashovedzwa kumisangano ine chekuita nemari dzemitero idzi.
Chiri kunyanya kunetsa inyaya yekuti pamameetings achona isu samafarmers union hatichadaidzwi. Vakungodaidza Zimbabwe Tobacco Association ndo yakunzi iri kumirira varimi. Saka patoo nedambudziko kuti mumafarmers uku hatisi kuwana information panonyaya yekuti hatisi kudaidzwa kumameetings. Asi tichaedzawo zvekare kuti tisewo pressure kuti IMB kuitira kuti vapote vachitidaidzawo kana kutipowo mafigures uye kuti transparent inodikanwa kuitira kuti mafarmers vazive kuti mari yavo iri kuendepi uye iri kushandiswa sei.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kana munyori mukuru mubazi iri vaGeorge Gwamatanga sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo uye havana kupindura mibvunzo yatavatumira padande mutande reWhatsApp. Kunyange paine mutemo unomanikidza murimi wefodya kuti ave nemiti yekupisa fodya panzvimbo yakakura zviga zvitatu zvehektare kana kuti 0.3 hektare pahektare imwe chete yefodya, izvi hazvisi kuitika. Dzimwe nyanzvi dzezvekurimwa kwefodya dzinoti vanotenga fodya vanokwanisa kuyamura kuti murimi wese ave nemiti yekupisa fodya nekusatenga fodya kumurimi asina miti yekupisa fodya sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Varimi vanokurudzirwa kudyara miti yavo yekupisa fodya kana vakohwa senzira yekuti vasaparadze masango. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.